Network.
You a Mandoué, African man. She sing a pere, she no shura, Mandoué. Ndaka famuku, chari kandipore. Aiva maziwa, ava mazambuko, Mandoué. Chaitemura, chava kuseva, Mandoué. Daifeka zwava ikurura, daishka chikafu chava isia. Nisatinda kura, nasidambu pupura. Muna matu wangu wa inguva, mwari baba chichanda tata. Chichanda tata, nisepa ndaita ura, ndo itase ndo anyangata. Ishe, dinoda kutenda, aiwa maziwa. Ndakazviona saiva mviro mviro Mwari vakati bodo God showed me amazing grace I received them blessings yes Denga ndiro donza mres Uja bless no man can kiss
Amen
Today I sing Amere Muma
Amen
God blessings from Oluwa
Amen
Kudiriro ya iwa mpungwa Shaindirwa zandika nguzifunga
Una mato wangu wa inguva Mwari baba chichanda tata
Chichanda tata
Ese panda itaura Ndo itase ndo anyangata
Ishe dinoda kutenda Aiwa maziwa Ama zambuku Ishe imi monokona Idi mandi pesa Ndaona shanduku
Network.com